manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vesadhaki vane hwaro hwavaitawo hwetsarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa gore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde mutsarudzo dzeutoki hwechitetere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe.
Kana iri prince wai welcome ama independence, we welcome it because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti tione pateni yekubvisa mukati.
Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Kuno mukwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu, mhunga nemafunde ndozvichinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaipa, vakarimawo nyemba chiti nyimo zvakaipa zvakanyanya.
Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mbuera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna mambo Muswati vechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore wesummit kuPretoria, South Africa musi wa19 kusvika musi wa20 mwedzi uno. VaZuma vari kutarisirwa kuti vabate nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanopikisa muZimbabwe vatotanga kuchema-chema vachiti havasi kufara nekubatwa kwemitemo yesarudzo uye kupindira kwavanoti kuri kuitira mauto munyaya dzezvesarudzo. Asi vaZuma vasati vabata nyaya yeZimbabwe iyi vanenge vakatarisanawo nedambudziko guru kunyika kwavo sezvo mazuva 10 musangano uyu usati waitwa. VaZuma vanenge vakatarisirwa kuti vange vachivhoterwa mudare kuti voramba vachitungamira here kana kuti kwete, apo vari kupomerwa mhosva yeuori mudare reparamende reSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vati vari kushanda nemamwe masangano kuti nyaya yeZimbabwe nedzimwe dziri kunetsa dzigadzirwe.
Musangano wakakosha zvikuru nekuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga, SADC yava kuitsa makore 25 gore rino yaumbwa kuVinduku kuNamibia mugore ra1992. Saka inguva yekucherechedza kuti ndeatmatano akatorwa neutungamiri weSADC kusimudzira kodzero dzevanhu muchamhembe meAfrica yose zvayo. Chepiri ndechekuti Zimbabwe iri kuenda kusarudzo mugore rinouya. Dzimwe nyika dzakawanda dziri kupinda musarudzo gore rino kusanganisira Angola mwedzi uno waAugust, zvakarewo Democratic Republic of Congo. Saka vatungamiri veSADC vane hwaro hwavainawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutongi hwechitetere, dzerunyararo dzisina mhirizhonga, zvakarewo pasina matambudziko atanga tichimboona ekuti mauto nevamwe vanopindira mune zvematongerwo enyika vachikonzera mhirizhonga. Saka zvinokosha zvikuru sei kuti gore rino iro riri tione kuti Zimbabwe yagadzirira kusvika papi inokwanisa kupindira musarudzo dzakanaka dzine runyararo gore rinouya.
Imi semasangano akazvimirira oga muri kuronga kuita sei kuona kuti nyaya yacho yeZimbabwe yapinzwa mugango?
Tine mitambo nemisangano yakati wandei yatichaita, zvakarewo kusanganisira kutaura neutungamiri weSADC chivaturirawo tsvakurudzo takaita tichivaonesa kuti matambudziko aripo ndeapi mukati meZimbabwe tichivanongedzerawo kuti onaika nyaya yekuti ndiani achatora masimba kubva kuna vaMugabe mubato ravaredza nePF nemuhurumende inogona kuunza njodzi nekuti kuZimbabwe kune dambudziko rekuti utungamiri hwemauto vasori nemapurisa vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvinopikisana nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe saka zvinogona kuunza mhirizhonga nekuti mauto vanhu vane pfuti kana vakada kuti haivhiyiwi kana kuti inovhiyiwi kana kuti vakati tinotsigirangana zvisina kuringana zvinogona kukonzera zhowezha inokwanisa kuti chamhembe chese cheAfrica nyika dzese dzipinde mudambudziko nekuti kunenge korera pfuti
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakanaka kuti vanhu vapinde musarudzo vakazvimirira voga asi izvi zvinogona kupedzisirawo zvokanganisa kubudirira kwemapato anopikisa musarudzo kana zvinhu zvikasabatwa zvakanaka kunze kwemapato akawanda anopikisa zvematongerwo enyika ari kuumbwa munyika munewo vamwe vakawanda vari kudawo kukwikwidza musarudzo vakazvimirira mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Independent, you know, waste some votes. Remember, a lot of our electoral system now, generated the proportional votes. So my senator are electorally proportional votes. Those 70 members of parliament, they're beyond 210, so no electorally proportional votes. So it would be very foolish for the opposition and independents to lose that proportionality of that vote. So an independent standing purely independent to lose a proportional vote because there are other indirect elections that are based on the election of an MP. So I hope that at some stage we must converge so that at least favor the proportionality of that vote. But can any prince by we welcome our independence, we welcome it. Because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti ndiwe une patent yekubvisa mugabe. Kana ndiri zvangu, I would welcome every Zimbabwean to carry the cross. Because some of us have been carrying the cross for so many years.
Semapato anopikisa mungati mwaita zvakakwana here kuti pauye zvimwe zviri kuvandudzwa munana Zinera menyu?
No, we've not done enough. Last year tatambotanga mushe munana August pataita kuma demonstration twetu. The regime was shaking. I don't know why takastopa kuma demo itwetu. But why batsira tere? We last had a proper demo. So it's a problem. It's a problem. We have to start mass action on the ground. I don't think as opposition we are taking advantage of my own goals. I was going to ZANU-PF. Last week we fire my emails at Chir. Last week we pass a amendment number one to constitution. June is not what ZANU, but I think some Zimbabwe can go to a stage and go, this is Ozu. It's okay. Then my church, what come as one and go, this is Amari. So we are demobilizing the people by our inertia and indifference.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries cannot seize it I Vasfela Njabangwe. VaJabangwe vanoti sangano ravo riri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika. CZI iyo yanga ichiita musangano wepagore kuVictoria Falls wakatanga nemusi wechitatu uchipera nemusi wechishanu nezuro inoti yakadaidza vemabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vazvionere pauzima kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzezvemabhizimisi. CZI yakatonyoreranawo zvibvumirano nevekuTurkey neIndia. Tabata vaJabangwe kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seConfederation of Zimbabwe Industries takataka kuumba hukama nemamwe maorganization akaita sedu ekune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzinodawo kuti dziita dzinoita mainvestment semuno muZimbabwe. Dzatiri kutanga kusevedzana dzezvizvi pati yekuTurkey inonzi DEIC. Anoita zvekugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Wada kuona kuti masenzero anoita makambani emunomo akamira sei. Tinova chinhu chatinotarisira kuti tichava paya tinoti confidence pavachaona kuti kune makambani akati wandei makuru ari kusenza ari muno achioperate kuitira kuti vapa vanodzokera kwavo iwo makambani vauya kana kuti vanonoudzawo vamwe kuti kuzimbabwe ndofunga kunenge kwatino kune kunosenzeka nemakambani ekuindia ndo imwe nyika yatiri kuita se yatiri kuti tishamaridzane nayo iri kuunzawo makambani anobva kuo kuindia saka tinoona kuti pamwe zvinhu zvekuti inokwanisa kudzokera kunzoku iri nyaya yakasiyana pane dzaimbonzwika kungonzi kune makambani ekuzimbabwe kune chii
kunyika yeturkey neindia vari kunyanyotarisa mabhizimisi api chaizvo
ndingati zvakati wandei asi vakawanda vacho vanoda vanoita zvemachemicals nevanogadzira zvembatya tine vanoita zvematextiles vatoti matextiles aya vemachira vatotarisawo zvekotoni doji ratinaro munomu vamwe vacho navanoita zvemagetsi vanowo zvatinoti makambani ari muaenergy sectors saka ndo vatingati ndo vamwe vanova vakauya asi kwavo ikoko vane zvinoivi vanoitawo zvakangosiyana siyana zvekuti tetiti isusu senyika yatinoti maminerals akawanda tiri kutarisira kuti dai takwanisa kuitawo makambani anoita se anouya achigadzira chatingati chese chatiri kutenga kuti totengeswa kune dzimwe nyika zvakafanana nemakombiyuta zvakafanana nechi ndikangoti zvese chamunoti chatinoti chinhu chinogadzirwa nevanhu chinotengwawo nevamwe saka ndotarisiro yatiri kuita kuita kuti zimbabwe iweyo nyika inosimukira nedanho rekuti tinenge tichikwanisa kugadzira products atinoti mamanufactured goods
tichitarisa nyaya yekukwezva vekunze kuti vatangewo mabhizimisi muzimbabwe zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekuti munyika munge muchiwanikwawo mari kana kuti yatingati ya foreign direct investment
zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika pavanouya ava vanouya nemari dzavanoti ndoda kuvaka kampani yakati mari iyi kana yauya haisi mari ichazobuda imari inenge yakutenderera iri muno mari irimo kumabhengi kumabhanga kwedu kuti vari muno kana mari yavako ikoko vakukwanisa kunekweretowo vachiita zvimwe zvakasiyana siyana chechipiri maindastry kana apo pane inonzi technology transfer inazvoizvi panoita ruzivo rwatinotanga kuwana rwatanga tisina zvekuti taakutanga kugadzirawo zvimwe zvinhu kana tasingagadziri product maybe yakaita semakombiyuta panouya vabva vaita se toona aika zvitaane ruzivo izvozvo potanga kugadzirwa makombiyuta zvinobatsirawo kuti kana vamwe vanhu vowanika vakukwanisa kubva ikokoko vaakuno kutangawo makambani avo anogadzirwa futi zvinhu zvakaita seizvozvo saka kuti tikwanise kusumuka nekukurumidza hatizomirira kuti isusu tega totanga kudzidza todzidzira tichigadzira zvedu tinenge taakuita sei taakuita inonzi leapfrog
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vasweland jabangwe vari parunare kuvictoria falls muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navajoseph chinotimba vanomirira bhuye rawest mudare reparamende vari nhengo yezanu pf tatanga nekuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munharaunda mavo
blessing ndiroda kutaura mhomho yezimbabwe especially vanhu vemupositions medu kuti nyaya dzechikafu mwari vakambotizwa mvura yakanaya asi sinzi yakanaya vanhu vasina zvinhu vanhu vakatanga kukamba zvinhu zvisati zvanatsooma saka chikafu tinacho chokusvika exactly kana munana December kuzobvawa munana December imomomo tinenge takuda rubatiro rumwe zvekare December January ipapa kuchizosvika sevanhu vanga vagara vasina chikafu chakawanda kutereke makore akawanda kuchitsva ndiro dambudziko ratakawana bekause takatanga kudya chikafu chichiri mumunda asi zviri nanhasi wemakore eyatakapfuura mazuva ese akapera
ko vamwe vaya vakwegura nevanoshaya muri kushandawo sei sezvo muchivamiririra
blessing izvozvi zvauri kutotaura izvozvi ndiri kutobva musangano wevakakwegura nevanoshaya nokuti kushaya kwokurima asiwo toonawo kuti munhu uyu aida kurima asi ngombe haana taenda nezvinhu zvakawanda chose zvatinotsvaga isiwana chinotimba yevanhu vakumbasha pavo kune chikafu zvikuru sei tiri kuenda zvecommunity of social welfare tichinyora mazita evanhu ivavo kuti chidambudziko ravo riya ravaimbo nyora vanhu vechipuhwa mavivitedhora kuti vanhu ivo varambe vechipuhwa
tichitarisawo tinombonzwa iyo panyaya yekupa vanhu chikafu nerubatsiro apa vamwe vanombochema chema kuti panomboitwa zvematongerwo enyika zviri kufamba sei mubwera menyu
handingatauri nenyaya yebhoera yese handichi mp webhoera yese ndiri mp webhoera Asi pangu kuno kuma MDC mazanu PF dinofunga zokuti wazani fotela wese nokuti wano siya kuti chinoti mandewe wana ndinaruka rurakanda andinae political forum kune wana iweo noto sizwa weka ikoko kuti chinoti mba ma wani yaa ono kundi zauri chinoti mba wani inyaya kuti andinae political maere chukuti ayo wandilewe kuzani PF andine wani MDC wese ndino wata dosa kande chuhimba kuti kureli nei wano ndi fotela wese wese MDC zani PF hakuna asikani fote
saka tichitarisa mubwera South vachinoti mba ndezvipi zvinonyanya kurimwa nevanhu vemunharaunda menyu
kuno kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu munga nemafunde ndozve tinonyanya kurima kuno asiwo gore rineri wakarima chibage chakaibva wakarimawo nyemba chichinyimo zvakaibva zvakanyanya zvekutoti izvo zvizvi vanhu gore rino vakamboita mari ingori nyaya yekuti vanhu vari kutenga matsoto ari kutengera vanhu vedu zvinhu vanoya vachitenga vanokuda kwokuti vanhu vedu vanoda keshi hameno kuti matsoti keshi vanoiona kupi vachiuya vachitenga saka vanhu vanenge vachida keshi vongotengerwa zvinhu zvavo nemari shomane tinovaudzawa kuti mira GMP itenge vari kuti iri kunonoka saka vanhu vanozongoita havo kuti regai tingotenga nezvimari zvokumirwa izvozvo asi mazuva ano tabvisisa vanhu vakazonzwisisa vanhu vakaendesa zvinhu zvavo kuGMP uye GMP yachoiri kubhadhara $390 per one ton yemafunde $390 per one ton yemhunga $390 per one ton yerukwesa $390 pa chibake saka vanhu vaakutswa zvakakwana vakaendesa kuGMP GMP iri kuisa zvinhu zvayo mumaeco cash mavo
avo vanga vari vaJoseph Chinotimba vanomirira Bwera South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chichangobva kupera muWashington. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vakaona sei chirongwa ichi.
Ini ndinoitwa nyaradza nongwa nhema ndinobva kumasvingo kubikita asi mazuva ano ndava kugara Marare. Chirongwa cheYali chakandifambira zvakanaka zvokuti for the past 6 weeks tatanga tiri kuno ndanga ndichidzidza zvakawanda. As a performing artist kuno kuAmerica ndokumusha kwayo performing artist saka takava nekutaura nevanhu vakasiyana siyana vane experience in the field zvakava zvakandibatsirawo kuti ndive neruzivo rwakawanda rwandichadzokera kundobatsirawo vari kumba.
Muri iko kuno manga muri kupi chaiko uye zvezvizvi zvaungati wakadzidza?
Ndanga ndiri kuUniversity of San Diego. Dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderekuti hatisati takwanisa kuprofessionaliza industry yedu. Hatisati tava kukwanisa kuti tishandise matarenda edu kuti chive chiraramo chedu. Kuuye kuno kwandakaita ndakakwanisa kudzidza kuti ivo vanomboita mari yacho vanoita mari sei vachikwanisa kushandisa matarenda avo. Saka ndakawane kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanoita nezvemitambo, vanoita zvekutamba, vanoita zvekuacta, vanoita zvekunyora kuti vanozvikwanisa sei kuti vakwanise kuva nechiraramo vachishandisa matarenda avo.
Iwe wakudzokera kumusha zvii zvauchanopa kurovamwe vanoita mabasa iwaya hauri kuita?
Chekutanga kudzidzisa vanhu kukoshesa tarenda ravo nekuti hapana mumwe munhu anogona kuriita kudarika munhu ari kuriita. Saka uyu mukana wekuti kana waona tarenda rako havasi munhu wese anogona kutamba zvechinyakare, havasi munhu wese anogona kutamba hip hop, havasi munhu wese anogona kutamba afrofusion. Saka iwewe kana waiwana shandisa iwoyo mukana iwoyo nekuti vanhu vakawanda vanoda entertainment. Tine population yevanhu vakawanda vanenge vachiona materevision kuZimbabwe. Saka tikakwanisa kushandisa mukana iwoyo wekuti wari tarenda rangu kuri ndoita sei woshingirira pariri worikoshesa zvinova izvo zvinoita kuti ukwanise kuzova nechiraramo mukushandisa tarenda rako. Here
tinoona apa zuva rakayanzi ro Yali is got talent kana kuti Yali talent night takaona muchitamba imi nevamwe venyu kuchimbo chasoma mukutukudzi hangasa chimbotitsanangurowo ipapo kuti atambirwa sei.
Ndiri ndoma ndagara ndinomufarira zvangu tinowirira napano neyapo and chimbo chake chinonzi hangasa chakandinakidza zvokuti saka pakugadzira Fellows Desk Talent inini ndinanga ndiri mutungamiriri wevanhu veku University of San Diego saka ndakadawo kuti culture yedu yeZimbabwe inge yakarepresentwawo saka ndakatsvaka chimbo chinotiitira chaikwanisa kubuditsa uAfricanness wedu ndakabva ndanonga hangasa inova yaya soma mutukudzi and musi wacho zvinhu zvakabudirira chaizvo zvokuti takafara and vanhu vakaradza kufara
tombootarisa zvedu kuti mava kudzokera kumusha zvii zvamungati imimi muchingoti svikei kumusha ndo zvamukuda kunyatsonadziridza
sekutaura kwandaita hatisati tasvika pachidanho munyika yedu yekuti tinenge tichikwanisa kushandisa matarinda edu kuti tikwanise kurana mukubva maari inyaya yekuti hatisati takwanisa kuzvitsigira isu pachedu sevanhu vanorarama nematarenda kuti tikwanise kusimukira tiye tinosimudzirana hatisati tasvika pachidanho chekuti tinoda kuramba tichidzidza kuti togadzira sei matarenda edu kuti ave anokwanisa kuzoenda pamainternational standards senge kuuya kunoku exposure yekuti munhu anombouya achimbobuda kunze kwenyika ovhurika njere odzokerawo ndowanawo ondodzidzisawo vamwe seizvozvo pandoenda ndechovadzidzisa kuti tinodawo kuti tive tinodzidzisana tiwane mukana titsvake mukana yekumbobuda kuzve tione kuti vamwe vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei tinowanawo mamwe manew ideas nekuti art iri dynamic art inoda inspiration from all over saka tikaramba tiri pachinzvimbo chimwe chete pfungwa dzedu dzinorambawo dziri panzvimbo imwe chetewo hadzivhuriki hatikwanisi kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana tinoda kuti ndikwanise kuva ndinotsvaka mikana yakaita kunge uyu wekuti tiwanewo maartist anenge achiuya kunze kuodzidza pano neapo ndinoshandira organizer inonzi Jibilika ndiri director weorganizer inonzi Jibilika Jibilika Dance Trust
vanenge vachida kuuyawo ikoko kuJibilika vanokuwanai kupi uyezve tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
vanoda kutiona kuJibilika tiri mutown Marare Study Center kona First Street and Jason Chinamano pabatana gardens pamezzanine floor and tine festival yedu iri kumusa 18 na 19 Jibilika Dance Festival tinokoka imese kuti muuye nhoroondo yeupenyu hwangu ndakazvagwa kubikita ndakazvagwa paSilvera Hospital ndikamboti gare gare kumaini mai vangu vanga vari nurse kumaini kubikita muna Ross ndava grade 3 ndobva ndaenda kumagurwe primary school kuSilvera ikoko food tinokuti kuSilvera isvanhu veko vamwe vanokuti kuSilvera but tinokuti kuSilvera ndobva ndazoti form 1 to form 6 paSilvera zvakare ndakahoenda kwaRare neuniversity ndakuenda kuUZ daikwa kune University of Silvera futi ndinofunga ndaifa ndaiwani kwandiriko futi but takazoenda kwaRare kuti tikwanise kuzoenderera mberi nezvidzidzo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvokusvitsa makore makumi maviri nemashanu kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa sangano iri mukucherechedza kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu rakaita zvirongwa zvinoumba kuyanana muvanhu zvakafanana nemitambo yenhabvu uyewo kutsvaira munzvimbo dzinogara veruzhinji muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaok Machisa tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa
tinotenda nekusangana pamepo kwazvaiti
vaMachisa tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rine zvirongwa zvariri kuita mungatiudza pamusoro pezvirongwa izvi
chokutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe Human Rights Association Zim Rights yasvika makore anokwana kuita makumi maviri nemashanu kubva payakatangiswa muna 1992 zvinoreva izvo kuti tiri kupembera yatingati isusu Silver Jubilee yedu tichiratidza kuti aiwa tine shuviro yekuti mhuri yeZimbabwe igare murunyararo ichichengeta kodzero ndosaka muri kuona tichiita dishi rekuita mitambo yakasiyana siyana pamwe chete nekubatawo mitsvairo tichizama kuchenesa nzvimbo kusvikira pera takanga tiri kubulawayo tine matimu akawanda kusanganisira mapolitical parties ese zvavo vana zvano PF vana MTC NTC PDP dzese dzanga dziripo tichizama kukurudzira kuti ngatigarisane titambe tese tijairirane kuitira kuti patinoenda pasarudzo apa tiziye kuti kodzero dzevanhu dzinofanira kucherekedzwa.
Saka zvazviri zvirongwa zvekungoita zuva rimwe chete here muchicherechedza makore makumi maviri nemashanu aya kana kuti zvirongwa zvamuchaita kusvika sarudzo dzaita?
Zvirongwa zvatiri kuita kusvika sarudzo dzaitiwa gore rinotevera. Asi regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kana tichipi zvirongwa zvekuti vanhu vagare vanzwisisane vayanane vachengetedze kana vataremekedze mafungiro akasiyana evamwe vanenge vakavakidzana navo. Hazvirevi kuti zvinongofanira kutanga nekuperera mumitambo yedu. Ngazvipinde mumba, ngazvipinde muvillage, ngazvipinde muwadi, zvopinda mudistrict. Isu mumba tikaziva kuti vana vanokwanisa kuremekedza mafungiro akasiyana evana. Havavaurayi, havavarovi, havaregi kuvapfekedza nemhaka yekuti vane mafungiro avo. Izvozvo zvikatanga mumba, zvinoenda padistrict, zvoenda muwadi.
Mataura imi kuti muri kubatanidzo wemapato ose zvematongerwo enyika zviri kutambirwa sei izvi?
Zvakatambirwa zvakakura zvikuru kwatanga tiri kumatebeleland fikira pera nekumidlands kwatiundura. Egai nditaure ndichiti chikonzero chekuti tiunganidze mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Tinoziva kuti ivo vanotungamira mapato kazhinji ndivo vanotuma vana kuti vanoita mhirizhonga. Mapoliticians toapawo yambiro kuzimira isi tichiti aiwa chipembedzai runyararo kuhwina kana kudyiwa hazvirevi kuti vanhu vanofanira kurovana kana kutukana kana kupisirana dzimba.
Nguva zhinji vamachisa vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuungana mitambo nemabiko anenge achiitwa aya, asi kana yazivo nguva yesarudzo vobatirana makano, munokwanisa here kunge muchizozvimisa izvozvo?
Tinokurudzira kuti zvisavepo. Tinokurudzirawo nedzidziso dzatinenge tichiita macivic education atinenge tichiitawo kuti zvisavepo. Ibasa remapurisa kuti vachengetedze runyararo. Tinoshuvira kuti rimwe zuva mapurisa edu achapa mucherechedzo sezvakamboitikawo kuti vamwe vanenge vasungwa voenda kumatare kana vaisa mutemo muhomwe mavo vanosungwa. Poitika chiratidzo chekuti munhu akaita mhirizhonga munzvimbo yedu anosungwa. Ngatiitei chiratidzo kana kuti example yekuti kana munhu aita mhirizhonga munharaunda anosungwa opuwa mutongo wake. Asi ngatiregei kungonosunga nevasina kupara mhosva tichivanenera mhosva.
Aiwa, tatenda zvikuru vamachisa kuwana nguva yekutaura nesu.
Maita murehwa, maita Zimbabwe, thank you.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai mwakwa Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa, regai timbonzwa kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Nako kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe. Mutungamiri wePDP vaTendai Biti votaura nezve vari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani muBuyera South. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine su zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumire tsamba mbozha pa VOA pa studio7@voanews.com. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduli ngokumazi kwami nokumazi njenge-LPP azange ethe siya kuquality wathi siyakhokhela iquality wathi kunukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Namaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina uDiamond Double Cape Islanders. Hayi, on and off kuba dzali ukuthi ngeke khona manje phela kwenziwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition sina njenge-MPP ayikapheli lokhu kukhulunywa. Okuzwakala sengathi kuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi wona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hayi asikavumelani, kusaxoxwa. Sibethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Mina njenge-MPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalithi lapha lonke ingangeringena kukhwalithi na lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalithi singazisananga siphinde kuse sixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Ngakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisani sodwa. So aziyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba. Kodwa asimanga ukukhampeni, amaphathi wonke ayakhampena. Ikhwalithi ngingayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hayi kuleyisi sigaba kule ndawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokuthi aseleyo okusalayo khona kukuvumelana into ezinjengazo lezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-LPP azange ethe siya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi kunukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukukhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke yena la kukhwalishini. yaza ke iparty eyodwa ithi mina nevumukhokhela ngumuntu yedwa ethi nevumukhokhela bayivumelane sonke owakhathesi akukafiki esihlangeni kothi singaba ngikani ukuthi mbono ozakhokhela okokuqala kuqathele kumakanisa amaphathi kodwa imduri njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyizihwaba mvula ikhulu umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu kungabe bekhona abanye engeke bayaqhenjalo kodwa hhayi yena kwakhe kazakhathenjalo lo wathi layo emhlaneni kazakakuthule
Lo-ke ngumnumzana Methusele Moyo esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kwaBulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwaBulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi Moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni kuphiwa abantu eHarare khona lokuhamba kanti njalo njengoba sikwazi into zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe so-ke le ithenda-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni
manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha
siyabonga baba amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi langendaba ye-1979 Grand Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke so siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sitsho ukuthi hhayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni weMandebeleni ngoba sinanzelela ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhonweni weMandebeleni abasuki bayigcokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khonale kodwa kuyakudanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi babona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzequma izihlahla khonapha emkhonweni weMandebeleni
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba kubembula
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo Namhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo
ngiyabonga Ntungamile ngibingelela abalaleli bakho
izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani
kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala ukuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esizabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha aphosiviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination i-vaccination esiyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane so zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo iwaphi ama vaccination ofanele ukuthi bawathole.
Ukukhona yipi imikhuhlane evama ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo?
Into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho esithi ngama tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially ma ukhangelele into ezifana nalezimvu lembuzi. Kwesokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin, kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo. Ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni, utshani lobo bungasela ukudla okuneke. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo landlani okwenza lokuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ukuthole ku-leak. So siyaxwayisa ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezu kwe-winter leak utshani siyaxwayisa njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi, zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locusen amasondo. So ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu between manje nabo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlelo amahle wezifuyo. Asithathe ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhle.
Ngiyabonga kakhulu intingane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNgontunga Milinkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla leZanu PF. Sixoxa ngesigaba secholojo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo,
ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolotsho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Cholotsho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwonyaka lo odlule esiwedlule izulu linile sibili kodwa kunayeke ezulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale
sebe phakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye ezingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijana kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi bazaba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho konabo ngokunjalo kodwa sesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lo nyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe kuthiwa ngamadamu amakhulu njalo amadamu amanye asuke adabuka anjengabo Galiya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imfula yakhona leyana ithela kuyo seyagqibeleka kungayisikho lokhu amanzi aluba silawo silokweneleyo ukuthi besiyathemba sili le minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakhathesi
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu okwakhathesi iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni ibiza ngendawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidalekulandela umgwaqwa kosibe khona lwana bahambe befakwa bedingelize indawo khona phani okwakhathesi besebeyikhisa yakhelwe izambuzi sebenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakhathesi sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane sechino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo sebekhona kathesi ngalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje babhotabhota ikakhulu ngengananzelela insukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engike ngababona sibile abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so kuthi asebeqalisile nje bayabhotabhota nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwayo
nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalele ephalamende umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwaba khona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale ikakhulu i-constituency yakhe etholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye alwise ngakho alwise kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwamaplati khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende nakhona ukuthi abantu bazebezacela kwakhe ama-toilet kwakwenze kunjengakhona i-building ethilini yaliyana onke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista u-MP uJonathan Moyo kade lisa sikuthi izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu o-empo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo olungacaciyo hhayi lokhwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enthi ngingakhangela okwakhathesi ma ngikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngiyethana labantu isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge ma sengifikile kilo angilicross ingakafiki lokho angifuni ukwenza ingozi enjengayenaleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngizisuse kwi-politics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kuyongasesukuma sengisenza ngiyabe senza into eqondileyo ngoba ngiyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangi-elevator sengikwi-executive ye-province sengi-member ye-province yemadebelele north province
isikhathi sesingasavumi ungavalela isabalaleli
ngi sivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengoba lokunikana lombono lani bonga kakhulu abantu betsholotsho ngenhlelo esikhona ziningi izihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sevandla lezane PF ohlala eTsholotsho abesiqoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni sikasithandekile emhlanga
yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo owe She Votes uqhubeka njani sixoxalo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP siyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso we She Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chiyeni.
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 per political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kuchu kuti sabe sile 110 women, sesayenza iHarare, which those 10 women per party, siyaba instructor ukuthi bahambe, bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program enkotho ukuthi iprovince elandelayo yiphi ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane nxa bekhona abayi-18 years and above so esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo saba lo mhlangano lo 2 weeks ago okwamanje abanye besebefike ku-97 names and 4 numbers abanye sebesithi 100 vele sidlulile abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe-100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information particularly information yokuhamba ukuthi siyoregister
ye kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu iMathebelele
it's not even ezigabeni ez abafazi in general abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonokho uyabona ukuthi kathesi noma even khonokho yanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besilokhe silwisa nalakho esikwenzayo is taking one thing at a time ngeke sakulisa konke ndawonye but sesihlangane lakho khonokho ukuthi kulabo mama abane-challenge yokuzuza ama-documents enzi la masaveza ase enzi ayasitengisela ukuthi omama basemadorobheni amanamba zabo ukubhalisa ukuvota aphansi kulalawo ababo mama basemaphandleni. So yonke ama-research ona lawo silawo lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele iprogram yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi sicoordinate kumbe sibe le network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi, ingoma emnandi, ingoma kaSamantha Mazibisa, ingoma yohlobo lweGqom, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi zeKFC kobulawayo.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama nguChris Gande, Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.